Sarudzo yekumasvingo ndiyo yakadoma kekutanga vamudzuri kuti vave mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato. Vamwe vakadomwa sevatevedzeri vemutungamiriri webato ndiva Morgan Commissioner vaiusme Ncube. Muzare Tabitha Khumalo vakadomwa pasina anovakwikwidza kuti vave sachigaro webato. Ukuwo Amos Baya ndivo vakadomwa kuti vaite murongi wemusangano. Valuke Tambolinyoka ndivo vakadomwa kuti vave mutauriri webato. Vacharlton Hwende vakadomwa kuti vakwikwidze chigaro chemunyori mukuru webato. Ukuwo David Coulthard vakadomwa kuti vakwikwidze chigaro chemubati wehomwe. Nhengo Citizen Alliance vaJoe Mugari avakanga vachikokera sarudzo mudunhu remasvingo vakati urongwa hwenomination hwakafamba zvakanaka.
Manominations aya abuda zvakanaka nekuti vanhu vaburitsa zvanga zviri mupfungwa dzavo ende hapana kupokana kana kukakavadza kwanga uchiitika. Pabudawo vaviri vatatu vabvuma kuti vavhote nekusarudza mumwe chete wavanoda wavazosarudza vacho vabva vafara vese kuti ndiye wavanga.
Musarudzo dzekutungamirira dunhu remasvingo vaJames Gumbi vakunda vaSimon Mupindu. Sarudzo iyi dzakatanga musi wemuvhuro dzikapera zuva rodoka nechipiri sezvo pakamboita kunetsana pakusarudzwa kwevanhu vaifanira kuvhota vamwe vachiti sarudzo dzematunhu mamwe hadzina kuitwa zvakanaka. Pakamboita kakunyunyuta kwevatsigiri vavamupindu avakange vachiti vakabirirwa asi izvi zvakazogadziriswa. Vachibaya avakaitisa sarudzo yedunhu vakati sarudzo dzakaitwa zvakanaka vakatiwo vakanonotswa kupedza neuwandu hwevanhu vakauya kusarudzo.
Ba kuti nditi inini sarudzo dzafamba zvakanaka chose hongu hatina kukwanisa kupedza nezuro nenyaya yekuti masvingo inzvimbo yakakura matrakti ende musangano vane indresti yakakura chaizvo paurongwa kusarudza vatungamiriri vavo. Saka ndingati tapedza usiku hwese tichiita basa guru reaccreditation. Munoziva kuti musangano pauchiku wakura seuMDC munhu wese anenge achikwidza anga tidai ndakundavo mazvisinei vana veMDC vanohwisisa kuti tiri kubwira zvamura mai vedu kana tichiri yamwa hatitamburi munyatso.
Vagumbi ava vakakunda musarudzo umu vakatambira zvakabuda musarudzo nemufaro vachiti vachashanda kubatanidza vatsigiri vavo kuti bato ravo rizokunda musarudzo dzenyika.
Ende mashoko angu muchidimbu ndeyekuti mhuri yemasvingo inofanira kubatana nokuti mukaona musiyano uri popa mavhoti awanikwa anoratidza kuti vanhu vane unyanzvi hwakada kufanana. Saka pane challenge yokuti tibatanidze leadership chero vanhu vakwikwidzana so that tinova nemasvingo yakarongeka.
Vagumbi vachange vachitevedzerwa navaSimon Ziki munyori webato wakaitwa vaEria Musendekwa, mutauriri webato ari vaDerek Charamba uye madzimai achange achitungamirirwa naamai Nyaradzai Mago. Nakamira Studio 7 Masvingo. Jini Gandri Maramba.